ndini Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misuruwe na uzedu za nasi. Chitatu chikunguru 12/2017. Vechibikile MDCT vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe uye zeki ishande yakazvimirira. Rimwe sangano renyanzvi mune zvematongerwo enyika rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza 2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vanoti kushandiswa kwemari yekuSouth Africa yerandi handiko kunopedza dambudziko remari munyika sezvo upfumi hwenyika huri kutatarika. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rinoramba kunzwa nyaya yemuzvina bhizimusi wekwaMutare vatendai Blessing Mangwiro yekuti ritsinhire mutongo weHigh Court wekuti gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanofanira kudzorera muzvina bhizinesi uyu $1.5 million yaakatorerwa nemapurisa muna 2012. Vamwe vanhu vanogara kunze kweguta reBulawayo nhasi vaongororwa ropa ravo kuti rine utachiwana weHIV here kana kuti kwete, pamwe nekuongororwa shuga, maziso nezvimwe pachena pasi pechirongwa cheNational AIDS Council. Muimbi wekuSouth Africa nemukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz anoshaya. Chikwata cheMawarriors chosvika munyika nezuro manheru zvichitevera kutora mukombe kwachakaita kuCOSAFA Castle Cup. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kunogara kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUK pasi peZim Vigil. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.